vakaremara vataura nestudio 7 nhasi vati sangano rezimbabwe election commission kana kuti ZEC harina kuita chirongwa ichi richivafunga izvo zvichaita kuti vazhinji vavo vatadze kunyoresa kuvhota sazvigaro wedisability amalgamated community trust kana kuti DACT vahenry chivhanga vanoti vakaremara vakasiyiwa zvido zvavo mukunyoresa sezvo vanofamba nemawheelchair vasingakwanisi kupinda munzvimbo dzakawanda dziri kunyoreswa
ini ndakamirira DACT nevanhu vakaremara zvisiri accessible especially nevanhu vane mawheelchair nzvimbo dzose dzinopindwa nemawheelchair dzakakwirira zvokuti haugoni kupinda uchisunda kunze kwokusumudziwa saka nyaya yekusumudza hamene kuti vanhu vezeki ndo vachazosumudza here uyewo mukusumudza kufumura munhu nokuti zvamunoona urema uhwu munhu wakagara paunenge uri hwakasiyana siyana saka wosumudziwa nevamwe vanhu vasingazivi mabatiro avanofanira kuita zvinenge zvava kurerutsa munhu nokumubvisa chimiro haakwanisiki kupindika uye munhu unozozvibvunza kuti ndondozvinetserei kinda unorejesa kuvhota ini nchindofumurwa unhu hwangu
vamwe vati zvega haina zvikwanisiro zvevasingaoni zvokunyoresa zvakaita semabrail vamwewo chitambo ndevamwewo vakaremara vanoti zeki akavasiya kunze pachirongwa chekudzidziswa kunyoreswa kuvhota nekuti haisi kuita nemitauro uye nzira dzinonzwikwa nevasingaoni pamwe nevasingatauri nekunzwa
kune vazhinji vane hurema nyaya yekushambadza zvikuru sei vasingaoni nevasingakwanisi kutaura nokunzwa iyi hainatsi kusvika zvakanaka because tikatarisa panenge pachidzidziswa vanhu nezvebvr panoita challenge yekuti vanhu vanodzidziswa vadzidziswa vopiwa mahandouts mapamphlets mapamphlets aya haana kunyorwa nebrail saka kureva kuti vasingaoni vaya vanongonzwa ipapo but kana vaakuenda kudzimba vazvikwanisi kundoverengawo vachiona kuti zvatadzidziswa zviyani zvakamira sei uyezve vasinganzwi panenge pachidzidziswa zvio chero vakapuwa mapamphlets asi panenge pachidzidziswa paya paya vanodzidzisa vacho havagoni sign language havagoni kuinterpreta sign language
vatavengwa mazhambe avo vanofamba nemadondoro vativo zec iri kutyora kodzero dzevanhu vakaremara nekusaita kuti zvikwanisiro zvavo zvivebve pakunyoreswa kuvhota vachiti vazhinji vavo vachatadza kunyoresa
kodzero dzevanhu vakaremara dziri kumbunyikidzwa panyaya yekurejista kuvhota saka semaonero atiri kuzviita nezvatiri kunzwa mucommunity muno mumasvingo vachatadza kurejista vakawanda kune nyaya dzekuti vanhu vanofanira dzemafingerprint kune vasina vane maoko akadimburwa havasi kuziva kuti position iri kutorwa nezec pakuti varejiste ndeipi vamwe vanoda mamobile registration havasi kukwanisa kusvika kumacenters acho akanhanikirwa mamwe haasi accessible pakurejista kuvhota vachava vashoma vanhu vakaremara
vachibvanga vakati vakaremara vanokwanisa kuvhota munyika vanosvika miriyoni asi zviuru zvishoma ndozvichakwanisa kunyoresa nenyaya yezvibinga mupini zvavari kusangana nazvo vakurudzira zec kuti igadzise nyaya yavo vakwanisewo kunyoresa seruzhinji rwezimbabwe studio 7 yatadza kubata mukuru wezec masvingo vazec pudurai avo vanga vasiri muhofisi mavo vanhu vachiri kusangana nedambudziko rekushayikwa kwemakomishina anosaina maafidavit avo neuchapupu hwekwavanogara kunyange makanzuru nenhengo dzeparamende dzakanzi dzinyorese vanhu tsamba dzeuchapupu chirongwa chechipiri chinopera musi wa13 mbudzi gore rino pozoitwa chikamu chechitatu munzvimbo dzakasiyana siyana ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini gandri maramba